isusu separamende tino zvatinoita kugadzira mutemo kumirira vatinenge vatisarudza kumushauko then kuti tinofanira kunge tichiita oversight pamagovernment activities kana magovernment ministries and departments ndobasa reparamende iroro
ko kana paita nyaya dzeuori dzinenge dzichipomirwa vamwe paramende haipindirewo here ipapo vatogare pi chiona zvinenge zvichiitwa nevari muhurumende kana kuti executive handiro here basa renyu iroro
nyaya yekuinvestigata vanenge vafungidzirwa kana kuti vanenge vapara mhosva inoitwa namapurisa kana mapurisa ainvestigata vachaisa kujudhishari judhishari yopa mutongo kuti vafungidzirwa ava vane mhosva here saka vamwe vanenge vachida to like play to the gallery
sei muchidaro
pane nyaya zhinji dzinotarisirwa navazhinji kuti dei dzichinge dzikurukurwa mupalamendi vazhinji ivavo havatombotauri nezvadzo basa roga ndirokutongotsvaka zvinobetsera ivo zvisinei neparamendi saka nyaya iyi iri kutaurwa navachibaya handizivi hangu kuna vazihambe anenge avatauriri asi ini ndinoona sekuti haina musoro uye harisiro basa ravazihambe vazihambe ndiminista ndileader of the house muparamendi kana nyaya yatotanga kuferefetwa sezvizvi handioni kuti parliamend inofanira kunge ichipindira